zvinhu zvakaitwa kuwo zvakaitika pane nguva pozvonde kuIsrael neHamas ine zvimachezi Israel zvayo ichinzi iri kuresponda to a threat yakaitwa neHamas hondo yacho yakuchiita kuenda ichiuraya angati macivilians and tikuona kuti hakuna majesi ende nguva yapfuura yatakaona mahospitals ekare achibhombwa saka zvinhu zvokuti kana zvinhu zvakadai so zvakaitika panoda kuti paitwe yangati humanitarian aid inenge ichiuya nemasangano akasiyana-siyana kusanganisira United Nations but izvo hasa zvaitika saka zvokuti vablinken vakuenda kuIsrael kunoona kuti zvinhu zviitike izvi zvinasenge zvinhu zvatikati its a welcome development pachirungu
tinoona kuti pane mari inosvika 14.5 billion yawanikwa iyo ichipiwa mvumo neUS House of Representatives kuti ishandiswe ichitsigira hondo iri kuitwa neIsrael asi mari iyi haisi kuwanikwa iyo ichizoenda kune zvikwanisiro kana kune zvekudya munoona sei izvi
izvi zvinhu zvataona sekunge makakatanwa ari kuitika pakati pemademocrats nemarepublicans because pasvika hondo apa pachadi kuti ichiramba ichikoshedzerwa kana kuti kuwedzera huni kana moto nekuti vanhu vari kufa zvokuti kuona kuti vanhu vakaita senge maordinary civilians and mapicture ati kuona ari kubuda uko hazvinhu zvokuti hazvina kumira zvakanaka saka nyangwe tingati international law zvayo ingave yeaggression kana kuti yokuita hondo pafa kuboitawo mukana wekuti pambopindawo masangano akaita seUnited Nations kana kutiwo nyika dzakaita seamericawo kana tichikwanisa kusapotawo nemari kuti dzipinzewo yatingati aid kunobatsira avo vasiri kuhwa hondo but zvati kuona zvichiitika pamari iri kubuditswayo zvinhu zvati kuona sekunge zviri kuita pachirungu yatingati conflict kuti tinoona vablinken ivo vachiti vari kuenda kuIsrael kunoona kuti hondo imbomiswa pakupindawo yatingati humanitarian aid but vari kuenda vasina chikwama chacho kana kuti mari yacho yokuona kuti nyangwe hondo yacho yakamiswa vanozobatsira